Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chivabvu 31 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vedzisvondo nemasangano akazvimiririra nhasi vanoita munamato muAfrica Unity Square kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vechidiki kuti vavhotere ZANU-PF, vachiti ndiyo chete nzira yekuchengetedza nhaka yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra nhasi vapinda mumigwagwa muHarare vakaita munamato muAfrica Unity Square vachikumbira hurumende nemapato ezvematongerwo enyika kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wesangano rembatanidzwa wemachurch weZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, avo varonga chiitiko chanhasi vanoti nyika yeZimbabwe yaneta nekuita sarudzo dzine kuchema nekudeuka kweropa, uye vari kunamatira gore rino kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Saka tiri kuti semachechi nemacitizens zvakwana, hatichadi zvehutungamiriri hunotonga neropa uye hunotonga netsvimbo. Saka tiri kuti pamachi yataita negungano ratinaro muAfrica Unity Square, tiri kukurudzira vemapato kuti patiri kuenda kumaelections vakurudzire nyaya yerugare.
Bishop Magaya vati mapurisa, vasori nemauto vanofanira kusiyana nenyaya yekutsigira mapato ezvematongerwo enyika voshandira vanhu vemuZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Mufundisi unotidai Shegirivara vesvondo yeNobel Ministries International yekuEpworth vati pane mhuri dzakawanda dzakarasikirwa nevadikanwi dzine hama dzakakuvadzwa kana kubhinywa munguva yesarudzo. Mufundisi Girivara vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti panguva yesarudzo kana vatenderi kunzvimbo dzakaita seEpworth vanotorambidzwa kuita minamato yavo vachimanikidzwa kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika. Muzvare Shupi Maponga vanogara mumusha wekambuzuma vanoti vanotsigira zvikuru nyaya yekuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Tauya kuzobatsiridza pamunamato uri kuitwa kubatsiridza nekuti tiri kuchema muno muZimbabwe nekuda kwemaelections asiri free and fair. So we need free and fair elections, pasina kumbunyikidzwa munhu wese ane kodzero yekuvhota kuvhotera paanoda.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement, amai Violet Mariacha, vaudza Studio 7 kuti vapinda muchiitiko chanhasi nekuti bato ravo rinoda kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Panapa tiri pano kunamata, inini ndinodairawo mune kuti kuna Jesu, kuna Mwari, endi kuchema kwevana veZimbabwe tatambura kwenguva yakareba. I believe kuti Mwari vanotinzwa.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe rinove nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDCT Alliance vaJacob Ngarivume vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo vari kunamatira kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Takamirira Transform Zimbabwe neAlliance pamwe chete, tinoti kuvanhu vatsigiri vedu, aiwa ngatiite sarudzo dzedu murugare nerunyararo, ngatisakonzere mhirizhonga. Asi mhirizhonga kazhinji tinoziva kuti inobve kuZANU-PF navamunangagwa. Saka maziso edu tose ari pana vamunangagwa kuti chavanoti free and fair election chii.
vangari vume vati varikutaura nive mamwe mapato ezvimatongerwo enyika vachiadzidzisa nezvekukosha kwekuita sarudzo murunyararo. Bishop Magaya vanoti vacharamba vachiita minamato matunhu ese munyika pamwe nekukurudzira hurumende nemapato ezvimatongerwo enyika kuti nyika iite sarudzo murunyararo. Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende pamwe nemakanzuru musi wa 30 Chikunguru. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere ZANU-PF vachiti ndiyo chetenzira yekuchengetedza nhaka yenyika. Vatiwo vanoda kuti sarudzo dzitwe murunyararo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvihuru nezvihuru zvevatsigiri vezanupf zvaungana panzvimbo iri pedyo nemukoba teachers college mugweru apo vamunangagwa vaita musangano nevechidiki vebato rezanupf. Vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rezanupf nekuti ndiro rakasunungura nyika kubva kuutongi hweudzvinyiriri, vachitiwo kuvhotera bato iri kwevechidiki inzira yekuchengetedza nhaka yavo. Vamunangagwa vatsinhira mashoko avari kugara vachitaura ekuti vanoda kuti sarudzo dzive dzakachena uye dziitwe murunyararo, vachiti vatsigiri vezanupf havana chikonzero chekuti vaite mhirizhonga nevemapato anopikisa nekuda kwekuti vakawanda kupfuura vatsigiri vemapato anopikisa ava.
Takagara pasi nevamwe vakati no, we want free, fair, transparent, credible elections. Free of violence. Bonai kuwanda kwa makaita. Amuko wanti makaguma kupi. Why would you want to be violent against kana mneverika pamunu? Ignore them. I ignore them myself. Why should you not ignore them yourself? Havako.
Vamunangagwa vati vanonzwisisa zvichemo zvevechidiki zvekushaya mabasa nezvimwe, vakati kubva pavakapinda pachigaro chekuve mutungamiri wenyika hurumende yavo iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekusimudzira upfumi hwenyika nekumutsurudza maindastiri. Vamunangagwa vati ishuviro yavo yekuti vechidiki vakwanise kuita zvemabhizimisi kusanganisira ezvicherwa, vakati nyika yeChina yakapa hurumende mari inosvika mamiriyoni zana yekubatsira vanoita zvezvicherwa. Vati vanoda kuti Zimbabwe ive inoverengwa panyika dzinenge dzichinzi muchirungu ma middle income countries mukati memakore gumi nemasere.
Kuti tibutse maindustry vana vawane mabasa, vana Zisco Steel zvinofanira kumuka. Muno mugweru 6 months ago kuti wanga uscore vamuri kuona zviri kumuka padiki nepadiki kubrawayo. Industry yanga yafa yose. Tiri kukwezva investments kubva kunze kumutsa industry mbruwero. Railway yedu yanga yafa. Tiri kukwezva investment into the railways iko zvino yakutanga. Even the volumes of cargo is increasing by the day. Tiri kuita izvozvo.
Vamwe vechidiki vauya kumusangano uyu vauza Studio 7 kuti vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo, asi vati vanoda kuwaniswa mukana wekuti vaite zvezvicherwa vasingashungurudzwi nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Tarwa kwezuva resarudzo kunogaronetsa veruzhinji kuti kunofambiswa sei kana sarudzo dzave pedyo. Munyaya inotevera mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotiudza zvinofanira kuitwa uye kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zviri pamurau here kana kuti kwete.
Veruzhinji vakaita savaHebson Runyowa vanogara muHarare uye vari Gweta vanoti kuverenga zviri mumitemo yenyika inobata sarudzo kwakanaka zvikuru, sezvo vachiti vanhu havaswero kakavadzana kuti nyaya dzesarudzo dzinofambiswa sei. VaRunyowa vanoti mutemo uripo unopamutungamiriri wenyika masimba ekutara zuva resarudzo. Kana nguva yesarudzo yaswedera sekutarwa kwakaitwa zuva iri navaEmerson Mnangagwa, iro rakabuditswa mugwaro naure hurumende kana kuti Government Gazette. Nengwe nomirira Glenview North mudare reparamende vafani munengami vanoti zviri pamurau kuti paramende mbosara ichishanda kunyangwe zuva resarudzo ratarwa kuitira kuti kana pane zvinenge zvida kugadziriswa zvakanangana nesarudzo kana zvimwewo zvikwanise kugadziriswa neparamende. Vamunengami vanoti dai zvainzi paramende inobva yavharwa panotarwa zuva resarudzo zvinenge zvave kureva kuti mabasa mazhinji ehurumende haachakwanisa kuenderera mberi.
Kutaurwa kwaitwa zuva resarudzo navamunangagwa hazvirevi kuti ndokuvharwa kweparamendi. Pavakataura nezuro, paramendi inoramba ichishanda, inoramba iriko, asi paramendi inozotadza kushanda musi waino dissolve, that is a day mostly before election. Saka paramendi icharamba ichishanda until that day raino dissolve, kuti ichidi ichirega kushanda.
Valukutamborinyoka vanoti kutarwa kwakaitwa musi wa30 chikunguru navamunangagwa sezuva resarudzo kuri pamurau uye hapana chavanopokana nacho pakutarwa kwezuva iri. Vatamborinyoka vati chiri kungovashungurudza inyaya yekuti zuva resarudzo idzi ratarwa pasina kugadziriswa zvinhu zvakawanda zvinobata nyaya dzokufambiswa kwesarudzo dziri pachena.
Iyo sarudzo yacho iri kumboitwa kwaliti yayo yakamira sei? So haisi nyaya yekuti sarudzo chete, inyaya yekuti kwaliti yesarudzo yakamira sei. Pane nyaya dzakawanda dzatanga chida kuti dzigadziriswe dzisati dzagadzirwa navamunangagwa. Yes, takatiri redi kupinda musarudzo, tagara takagadzirira musarudzo nhasi kana mangwana nezuro kana gore rinouya tiri rikagadzira kupinda musarudzo, asi nyaya iripo ndeyekuti sarudzo dzacho dziri mbori sarudzo dzerudzwai.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira varashuti mukundu vanoti kunyange hazvo mutemo wesarudzo wakavandudzwa, izvo zvinonzi nevemapato anopikisa zvina kunyatsoitwa nemazvo, vanoona sekuti pane zvimwewo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo dzive dziri sarudzo dziri pachena.
Zvakadaro hazvo tinofanira kutarisa kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vakaita chipatapata kuedza kunyoresa kuti vavhote mumazuva apfuuraya, zvichireva kuti paive nedambudziko rekuti pane vanhu vazhinji vanga vasati vanyoresa, uyezve nguva yakapiwa neveZimbabwe Electoral Commission yekuti vanhu vanotarisa kuti varimo here mugwaro kana kuti rekuvhota kana kuti muvoters roll yainge iri shoma zvakadaro zvekuti vazhinji vanogona kunge vasina kukwanisa kuita izvo. Zvinoreva ndezvekuti vazhinji vachazoenda kunovhota voona kuti mazita avo kana manhamba dzezvitupa hadzisi kuenderana neizvo zvakanyorwa muvoters roll.
Kugazetwa kwakaitwa zuva resarudzo kwave kureva kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino vave kutarisirwa kunge vasvitsa mapepa avo ekunyoresa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo kudare rinotambira mazita aya renomination court. Kana izvi zvapera, komisheni inoona nezvesarudzo ichazodhinda mapepa achashandiswa neveruzhinji pakuvhota musi wesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muny Munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanoti vaita hurukuro dzakati wandai nhasi nemutevedzeri wemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong Choi. Hurukuro idzi dzaitirwa muNew York. VaPompeo vati vazeya pamusoro pemusangano ungaitwe pakati pavaDonald Trump navaKim Jong Un. VaKim Jong Choi ndivo mutevedzeri wasachigaro weCentral Committee uye ndivo vaimbove mukuru wevasori muNorth Korea. Mutori wenhau wekuRussia uyo akabatsira kunyepa nezverufu rwake senzira yekunzvenga nayo urongwa hwekupondwa kwake neRussia anoti akazorwa ropa renguruve kwave kuendeswa kumochari. Hurumende yavaTrump inoti ichadzika mitero yakaomarara pasimbi nemutobvu kana kuti aluminum zvinopinda muAmerica zvichibva kuEuropean Union, kuCanada nekuMexico. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anoti haana kushamisika nekutarwa kwakaitwa zuva ra30 chikunguru 2018 sezuva richaitwa sarudzo dzose munyika, achiti akagara achitevera bumbiro remutemo iro rinoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pemusi wa21 chikunguru na22 nyamavhuvhu 2018. Asi mamwe mapato ndiwo anoti vamunangagwa vaifanirwa kuzozivisa nezvezuva resarudzo. Zvose zvinofanirwa kugadziriswa mumitemo yesarudzo zvagadziriswa, uye Zimbabwe Electoral Commission yatanga yaburitsa gwaro revavhoti. Vachizivisa nezvezuva resarudzo iri, vamunangagwa vakatiwo izvi zvave kureva kuti mapato achapinda musarudzo asununguka kuchitsvaga rutsigiro sezvo nguva yekutsvaga rutsigiro yaparurwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoona nezvesarudzo uye vari munyori mukuru muPeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti vaSettlement Chikwinya, pamwe nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu. Totanga nekunzwa kuna vaChikwinya.
Izuva ranga tagara takatarisira nokuti mukatarisa bumbiro remutemo rinotaura kuti iye zvino musati maenda kunovhota munenge makutoziva kudhara kuti kubva musi watakapedzisira kuvhota tichaverenga makore mashanu pamwedzi wakati kusvika mwedzi wakati tenge taakuvhota. Saka naizvozvo hatigoni kupfuurira 21 August tisina kuvhota. Takatagara takagadzirira sePDP uye sebato reMDC Alliance munova matiri tichikondesa tiri ana vaNelson Chamisa vanova purezidendi vedu.
VaGutu, munoti ione kuziviswa kwedheti iri?
Izvi zvinhu zvatagara takatarisira nekuti ndofunga zvanga zvatova pachena kuti maelections achashedzerwa July asati apera. Saka handingati takashamisika zvedu kuti pakaitwa promulgation ya 30 July seiyo date remaharmonized elections. Chingangoti chakatishamisa ndechekuti tatichifunga kuti kuda vamunangagwa vachamira kuti nyaya iri kuchiriridza mazuvano yevoter straw ikwenenzverwe. Nokuti vatereri vanoziva kuti zveshuwa election isina voter straw rakachena zvakafanana nokupinda muring yeboxing yonzwirwa nemumwe heavyweight boxing champion iori kana kuda featherweight kana kuti bantamweight wonzi chirwa neheavyweight nokuti umwe anenge achitova neadvantage kare.
Regai ndimbodzokera kuna vaChikwinya handitiwo. Munoti nezvataurwa navaGutu zvikuru panyaya yekuti voters roll ringadai rakatanga rakwenenzerwa?
Ichokwadi, hatinyanyopesana navaGutu ipapo, ndinondone muono umwe chete. Indinofunga kuti nyaya hombe haisi nyaya yekuti date rataugwa navamunangagwa ringatishamisa kana ringatishamisa, asi nyaya yekuti election haisi event kana kuti chiitiko chomusi umwe chete. Election iprocess kana kuti chiitiko chemazuva akawanda mukurarama kwatinenge tichiita mukufamba tichienda kunozokanda ballot redu mubhokisi. Nyaya yokutanga ndeyekuti hatisi kuwirirana nenhano dzatiri kuita kuti tisvike pakuzokanda bepa mubalot. Nyaya yatisiri kuwirirana yokutanga inyaya yekuti voters roll kuregista chaiko chaiko kuri kupera mangwana musi weFriday musi wa1 June sezvinotaurwa nemutemo mutsva ande munozviona. Asi mutemo mutsva uyu zvakare wauya nguva yatanga tichiudzwa nemutemo uchangobva kubuda wacho iwo wekuti voters roll yanga ichifanira kuzopera 12 days after nomination court. Sako zina mwana wangawa katote inchaba ku South Africa kuzvekera ku Zimbabwe ndozvino vota 12 days after nomination court asi pane mutemo wazoya nhasi ukati voters go inopera ku register mangwana ndoi point yekutanga point yechipiri ndeyekuti atisi kuwirirana panyaya ye ballot paper ballot paper inyaya yekuti hurumende yakatenga ma ballot paper kwatisingazivi hurumende iri kuprinta ma ballot paper atisingazivi namba yao hurumende iri kuda kuprinta ma ballot paper kwatisingazivi kuti ndokupi izvi hazvienderani netsika dzemagariro ema elections edzimwe nyika dzose pasi rose saka isu seMDC Alliance sePDP tiri muMDC Alliance tiri kuti tisabatana nemwe Zimbabwe yose mhomho yose jikelele musi wa 5 June nechipiri muHarare tomboti ngatichisanganai tienda kumaofisi eZEC
vagutu nyaya imwewo inofungwa nevanhu inyaya yemhirizhonga kana pangonzi kutsvagarutsigiro kana campaign yatanga imi munoona here zviri zvakasiyana kana kuti rwendo runo masamba akasiyana tichitarisa sarudzo dzimwe dzapfuura tichiona kurudzira iri kana vamunangagwa yekuti havadi mhirizhonga
makauno masamba anenge akatisiyanei zvishomanene nokuti tinoona mapato ezvematongerwo enyika kutaura zviro kwazvo chaizvo achikwanisa kunge vachiita mameetings avo angava mapublic meetings marallies kana even mameetings avo emastructure nyika yose zvayo handingadi kureva nhema kuti pane bato ringanzi rakati toda kuita rally kungava kujocholo kana kuti kwamupandawana kana kuzhombe kana sinovera roti tarambidzwa apoo handisi kuda kuti ndingoreva nhema chakanaka
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu. Manzwawo zvakare kubva kuna vasettlement Chikwinya, munyori mukuru wePDP inotungamirirwa navatenda Ibiti. Vaviri ava vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zanu PF yamisa nengo dzayo nhatu kuti dzisamiririre bato iri muparamende ichiti nengo idzi hadzisi kutevedzera mitemo yebato iri. Mutauriri weZanu PF vaSimon Kayamoyo vaburitsa gwaro rinoti mumiririri weKwekwe Central vaMasango Matambanadzo, mumiririri weGoromonzi West amai Beatrice Nyamupinga pamwe nemumiririri weMagunje vaGodfrey Gandawa vabviswa muparamende. Munyori wekufambiswa kwemabasa muZanu PF vaObert Mpofu vanonzi vatonyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vachivazivisa nezvedano ratorwa nebato ravo. Tabata munyori wezvemutemo muZanu PF vaPaul Mangwana kuti tinzwe zviri kuitika.
Pavari kuliwa neZanu hakuchaitwi by election kutomirira kuti kuende kugeneral election nokuti mazuva acho asara asatenda kugeneral election mashoma.
Masimba ekudaidza maparamende kuti adzoke anenge ari mumaoko maani kumusangano?
Secretary General weparty ndiye anonyora kuna Speaker of Parliament kuti ava vachamiriri pati yedu saka tavaita recall.
Vaitwa recall ava vane kodzero here yekuita yatingati appeal kuti izvi hatiwirirani nazvo toda kukwidza nyaya yedu, vane zvavanogona kuita here ipapo?
Hakuna kuvanokwanisa kuenda nokuti unoasainiwa nepati yako. Constitution yedu inoti kuti uve MP unoenda kunomirira pati, saka na pati yako ikati haichagutsika nokumirira kwaunoita nyaya yacho yatopera yakadaro unongangoapila uri mukati mepati yako imomo. Kana dare repati yako hombe racho rokupedzisira rikati hazviiti zvatoperawo zvakadaro. Kana ukadako kuapila kucongress unogona kuapila sotomirira pachaitwa congress.
So mukudaidzwa kwavo vachibuda kuparamende kudai kumusangano vanenge vachirimo here kana kuti vanobva vabudawo zvakare nekumusangano?
Hai, kumusangano havana kudzingwa asi kuti vangonzi hamuchagoni kumirira musangano kuparamende.
Tatichiona vanonzi vani vasvondo rakapera iro ndivamatambanadzo vangava kutoita mimwe misangano kukwekwe uko nerimwe bato risiri reZanu PF vanhu vakatoungana. Zvinofamba sei kana zvakuzodaro?
Vakanga vatozvibudisa mupati ndosaka pati yavarikola ndozvinhu zvavabvisi vaizvo kuti hatingati munhu ndowedu iye akutoita mamwe mameeting nemamwe mapato.
Avo vanga vari munyori wezvemutemo muZanu PF vaPaul Mangwana vachitaura vari parunare kuHarare. Vagare vemusakubva kwamutare varatidzira nhasi pamuzinda wekanzuri yeguta iri vachiti vanoda kuti kanzuri yavo ivhure mvura nemagetsi izvo yakavhara. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Mazana nemazana evagari vange vachimba nziyo dzehondo yerusununguko uye vaine zvinyorwa zvekunyomba vakuru vekanzuru apo vange vachiratidzira vari pamuzinda wekanzuru yacho. Vagari ava vapfiga gedhi rekanzuru kubva mangwanani kusvika masikati. Vagari ava vari kunyunyuta nenyaya yekuti vakavharirwa magetsi nemvura vasina kuziviswa. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvange zvakanzi "Rap in darkness, it's our right to have electricity. Magetsi kuvanhu today, vanhu vesakubva taneta. Tirivo vanhu, finance director must go." Amai Elizabeth Chagumachi vanoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzava kuwanda zvichitevera kuvharwa kwemagetsi.
Kamazamo mumatido tazwira mazamo usiku mudima takatobatwa manheru zamo rangu taguma ndizvo tinochitemo.
Mumwe wevange vachiratidzira vaEdward Mutendi vanoti mari yechikwereti chavanonzi vanacho nekanzuru chemadhora mamiriyoni mashanu manyepo.
Mari iri kuti tine chikwereti che 5 miriyoni but isusu hatina chikwereti chakasvika ikoko. Dzimba dzatiri kugara hadzina mvura, hadzina matoilets. Unofamba 1 kilometer kuenda kutoilet. Uye dzimba dzekanzuru dzacho hadzine maburi dziri kutonaya asi marari kuti varungoramba vachida zvakakwana. Toda kuona World Cup.
Vati nashe pachedu vanoti zvichitevera kuvharwa kwemagetsi munharaunda mavo uye nemudzimba vanhu vava kupara mhosva sezvo panenge pasina anovaona.
Asi nyaya yemagetsi makraimu ekubirwa nerip mudzimba umu haanyanya even matoilets kuti patinogara vanhu vekanzuro havasi kukwanisa kugeza matoilets vane 5 years tisika tichigeza matoilets tega. Uyezve magetsi acho anongoenda ongoenda kumabhloku kuti ane 2 years tisina magetsi. Saka magetsi akabva kuya manje manje pa 2016 izvozvi so tachibva futi tega magetsi acho tabhadhara futi tega but akanga ataura kuti achadzikisira mabills but haana kudzikisira.
Vaitson Dhuve veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vanoti kanzuru inofanirwa kunzwisisa kuti vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu sezvo vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi acho akavharwa.
We understand kuti vanhu vakambozama kuda kuedza kutaurira kuita nhaurirano neMutare City Council asi zvinezvi pane vhiki nezvinoraudzira pasina chati chafamba. Vazhinji vevanhu ava vanoita mabasa vanozviitira mabasa avo. Vamwe vanoita mafreezits, vamwe maice lolly, vamwe vanobheka masamusa nezvimwe zvichienda zvakadaro. Vachinotengesa kumusika ndipo panobva mari yavo yekuti vakwanise kubhadhara renti kukanzuru kana kuti vakwanise kuendesawo vana kuchikoro. So you can only imagine kuti munhu upenyu kana kuti raramo yega yaanoziva akutadza kuita for more than a week. Mura hadzichadyi, vana vakudzingwa kuzvikoro. Iyo kanzuru yacho yakuda mari yayo yemarentals but zvinoraramisa vanhu avo hazvikwanisa kuenderera mberi nekuti magetsi hapana.
Mutauriri weguta reMutare vaSpring Mutiwi vanoti kanzuru iri kunetseka kuwana mari yechikwereti isiri kubhadharwa nevagari saka ikasatora danho hapana chainowana. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva rakatarwa kuti richaitwa sarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vedzisvondo nemasangano akazvimiririra nhasi vaita munamato muAfrica Unity Square kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vechidiki kuti vavhotere ZANU-PF vachiti ndiyo chete nzira yekuchengetedza nhaka yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwende kutsho ukuthi inandawe i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi nikufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ingayilethi imisebenzi ezimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukubana ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo.
Yiphi party ezawina, muphi president ozawina? My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Abokholo lwesiKristu eHarare laseGwanda bakhulekela ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Iningi selimelele ukwaziswa ilanga okuzachithwa ngalo idale lephalamende kulandela ukwaziswa ilanga lokhetho ngumongameli izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo ngoba libambene njalo selisungule inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni awenze labasakhulayo baleli bandla o-Youth Convention eMkoba eGweru, lapho abathembise khona ukuthi bengavotela iZanu PF bazathola imisebenzi, amaplazi kanye lezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uphinde wathi uzathuthukisa inhlelo zabasemsebenzini wokuzithokozisa bona abakade bemelwe ngumculi wakobulawayo olodumo uSandra Ndebele. Umnangagwa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe kalifuni udlakela, ngakho kumele ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
I-ZANU-PF ayisoze yenelise ukwenza izinto ezizayiguqula umqondo wabantu. Uma ukhangelisisa kuhle, i-ZANU-PF le entsha isithethwe futhi yaba lobuhlobo obukhulu le-Britain, for example. So kungayenzeka ngoba ungakhangela owenza umnango amayethanda esanda ukungena waphuma waya emazweni wathengisa ilizwe leZimbabwe kakutsha ukuthi sesifuna ukuqala kakutsha. And kutsho ukuthi inandawet i-focus yakhe vele is to bring back i-outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi nikufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ingayilethi imisebenzi eZimbabwe. Kodwa lo odinga inkululeko akuso good news kuye lokho. Ngokusezitshela ukuthi sesibuyela back manje lwana umsila owathi wajayiva caqa umsila ngibambile owawenziwe upresident Mugabe wasephunyuka letha wahle waliwa kwaba igundwane lokhuzeni lomangoyo. So kungani sokubuyelwa futhi ke umsila wakhe uma sikhuluma isintu kungaso kuphuka okamnangakho ukhanye ubiselile wathi ngibambani ngijayive futhi katsha ngijayive ngijabulisa ngicula leyo ngoma ethi jayiva caqa umsila ngubambile. Noma ubanje umsila mpela ekudleni kungaba khona ukudla, kodwa njengoba ngisile futhi lo ofuna inkululeko ye-Afrika, ofuna inkululeko yeZimbabwe uyathale lokhu ehomile, uyathale lokhu ofuna something bigger than imisebenzi le eshiwo ngumnangakho.
Ubona abatsha laba
iningi labo bevotela bani phakathi kwa Mongameli Mnangagwa lo mnumzana Chamisa. Sinanzelelwa ukuthi abanye mhlawumbe babesemhlanganweni kodwa bengasiwo mezanu PF.
Eqinisweni okwezane zibabe manje ukuthi akukho khiye ukuthi ungakhona abasha bazovotela lapho abadala bazavotela. Ungakhangela kahle kukhona, ungakhangela amarandi kaChamisa. Yebo bagijima ngokuthi babona i-youth, i-generational consensus yabo le, i-youth yabo and so on. Kodwa eqinisweni bakhona abasha abazovotela izani, bakhona abadala abazavotela iChamisa. Bakhona abantu, akuna clarity ukuthi ungakubeka ukuthi ngibani uzenza so. Kodwa the general view is that indeed abaningi abasha bazothabukela ukubona umuntu oyisayizi yabo ebuse esuka ngupresident, bese kushuthi labo abadala bathi bona yibuntwana.
Umnumzana Bernard Begilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abokholo lesiKristu babuthene egcekeni leAfrica Unity Square eHarare namuhla bekhulekela ukhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo. Izolo khona abesiKristu babuthene bemanyana lamapolisa edolobheni leGwanda bekhulekela okufanayo kanye lokuqedwa kobugebengu kuleli dolobho. Kubiga intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi yamaNdebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka, udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamile abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawo kudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noka uphathi wobusungulo hambe reporter emapholiseni aseduzane bazakusiza bekukhonekthe with the One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nga ukuthi abephila legcikwane iHIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa eOne Stop Center ukuze wena ungawubambi lo mkhuhlane. Njalo nga kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiwe, ungaphanisa ukuyaripota kungakadluli 72 hours ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi kuqonga kwenani lamacala la sekufuna uzulu abambisane lamapholisa ukuze buphele ubugebengu. Ukhuthaze uzulu ezansi emaNdebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhagcizelelwe ngumeya weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, muphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walomkhankaso ongenwe ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundene eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abenhlanganiso yeChartered Institute of Project Managers of Zimbabwe baqhube umhlangano namuhla okuhlaziya ezokusebenzelana phakathi kwamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende kudaba lokuvuselela ilizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso lokwabelana ulwazi uqoqwe ngabeZimbabwe eCalgary University ungene njalo zincitshe ezivela emazweni ajeneyo zinikeza ulwazi lazo emsebenzini wokuqondiswa kwamabhizimusi aqhuba imisebenzi enje. Unkosikazi Hope Hoko weZimbabwe eCalgary University uthi umhlangano lo uhlanganisa ingcitshi izifundi labamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende ukuze behluze ngentuthuko yelizwe.
Uyenelisa ke ukuthi amalunga amankampani awelizwe kanye labafundi kanye lohulumende babonisane ngendlela zokuthi ilizwe lithuthuke. Njengoba libona ke umkhokheli welizwe uyabhoda lamazwe ezama ukuthi abambane lamanye amazwekazi ekuthuthukiseni ilizwe. Ngakho ke lokho kubuye ngesikhathi ke esilungileyo.
Umkhosikazi Sekai Ngocheni uthi umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe mkhulu njalo udinga ukusebenzelana okuqinileyo ukuze ufezwe kakuhle.
Akula elinye ilizwe in Africa elokuthi lingakwanisa ukuthi lithole imali ukuthi kube lelokhu le development in terms of infrastructure development. So umhlangano lo ulethe i-public sector le-private ukuthi bezoshare ama-ideas ukuthi bengancedisana njani ukuthi sibambane ilokhu ilizwe lethu eZimbabwe lithuthuke.
Ngokunjalo umhlangano lo uhlanganisile lengcitshi ezehlukileyo zinikeza imbono yazo. Unkosazana Shingirirai Mavenyengwa wenhlanganiso eChartered Institute of Project Managers Zimbabwe uthi yibo abasebenzelana lamabhizimusi aphatheka kumisebenzi enje.
We help project managers implement the projects in Zimbabwe.
Sibathisa abaqhuba imisebenzi emkhuleyo yamaproject ukuthi ahanjiswa kanjani. Siphathise njalo ngokuhlola imisebenzi yakhona ukwenzela ukuthi iphumelele leyo msebenzi.
LeZimbabwe kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa wangenayo embusweni lenelise ukulobelana phansi izivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola zokwakha lokuvuselela umnotho kwelizwe. Lo mhlangano uphela namhlanje njalo ungenwe zingcitshili ezivela ngaphandle kwelizwe ikakhulu emazweni angezansi ye-Afrika. Ngimele Studio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, iningi selikhangelele isaziso sokuthi idale lephalamende liza kumanini ukusebenza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo iZEC ngemva kokubonisana nomongameli Mnangagwa benze isimemezelo selanga lokhetho belandela isisekelo sombuso weZimbabwe ngemva kokubonisana ngesibanga esesifezwe ngamalungiselelo okhetho. Obona ngezokhetho kobulawayo eZEC, unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaze ukuba ngomthetho umongameli nguye oyenza isimemezelo sokhetho.
UPresident nguye ngomthetho omela proclaim i-election. Kuthiwa emthethweni uPresident uya consultana leZEC. abese proclaima ukuthi election iyaba khona nini.
UNkosikazi Khuphe uthi isisekelo sombuso yiso esipha umongameli amandla okwenza isimemezelo sokhetho. Umongameli uphanula ngokusemthethweni oka section 144 owesisekelo sombuso welizwe ukuphuma lamalanga okhetho lokuhlala wenomination court.
Okutsho umthetho ukuthi yena umele akhulumisane lezeki abese sichoke amalanga election. Okwenza ukuthatha ukuthi ama elections anini kusemthethweni ukuphiwa ngumthetho.
UNkosikazi Khuphe uchaze ukuba ngemva kwesimemezelo samalanga okhetho sekuzadalwa idale le nomination court eliyilo eliza kwamukela okusemthethweni wonke umuntu okhangelele ukungena ekhethweni.
Kungenziwa iproclamation sokulandela inomination court. Inomination court kulapho ama candidates aletha khona amabizo abo besitsho ukuthi sebefuna bazimisele ukukontesta.
Ukomishina weZEC uNkosikazi Faith Sebata yena uthe ukhetho lwalonyaka lunzimanyana uma bekhangela inani lamabandla athi azangena kukhetho. Ethi impumela yokhetho kumele ibe isimenyezelwe yaphelela ngemva kwamalanga amahlanu ngemva kokhetho.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzima mbijana, ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka. Bathi siza kubona kuvuleka sesisiya kuma-nomination courts.
I-proclamation yesibili yalonyaka ku-SI 83 ka-2018, uMongameli Mnangagwa uhlele ilanga le-nomination ku-14 Nhlangula okokhetho lukamongameli, amalunga edale le-parlamente le-kansili. NgoNcwabakazi 30 lilanga lokhetho, njalo uma kulandelwa isisekelo sombuso kusahluko 38 chapter 2 ye-Electoral Act, leli langa liba likhefu. Mhlaka 8 Mpandula, uma kungena onqobe ngokungamachumi amahlanu lokukodwa ekhulwini kukhetho lukamongameli luyaphindwa ngalelo langa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk okuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje isikhangela ngelanga lokhetho eselibekwe kumhla ka 30 Intulikazi ngumongameli Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMike Pompeo uhlangane lomcebisi omkhulu omkhokheli wele North Korea uKim Jong-un edolobheni le-New York lamhlanje belungiselela umhlangano phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili uKim lomongameli Donald Trump. Unobhala obona ngezokuthengiselana kuhulumende weMelika uWilbur Ross wazise ngemithetho esifakelwe yamankampani athengisela iMelika insimbi ezilungiswa emazweni ase-Europe, iCanada leMexico. Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe, kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu, njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akulamali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phugeni lomnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. UChabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leziki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iparlamente, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma ku-meeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphoselile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 polling stations. So sizafuna about 50,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court, njalo sikhangele futhi ukuthi kuviki elilandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors, lama-papers wonke ama-papers abaqondile, ama-birth certificate labalawo, konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination kothi ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiqeda nje yonke lento siyaqeda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile, bengesabi lutho. Sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini, ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethi ukhetho luthule akuzukuba lodlame, ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissidents akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho. Uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr Khuphe engu-deputy prime minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo lani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP la kumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthiseki, kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa bahambe bayeregista ukuvota bebelokhu be-intimidatwa behlukumezwa besikhangela sibona abanye amasotsha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho lokhuyana bekusenza abantu bahambe bedile besiyaregista njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayeregista yesa kubuye futhi ukuthi bona baba registerile kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama slip ethu leyi i system ezasetshenziswa ka TSCD VR asijayelanga eAfrica kasiyazi eAfrica iyaqala eZimbabwe ukuthi ukuthi angisoke ngikwanisa ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kunje la ka TSCD asikabi leqiniso lokuthi yona i voters roll izaphu uma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona le election kodwa i victory is certain ngomama umjuri la ngama candidates esizawafaka
lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni
singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba sifila ngabotsotsi ngabantu bamanga kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kulalokhu ngesilunga abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever so lobu buhlungu esihamba kubo buzophela abukwazi ukuhlala bukhona even abantwana baka-Israel labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe sizaphuma okwamanje engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo bayevota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi robha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
umnumzana Khaliphani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu owecele le-PDP elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga Kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kalizihluphi ngokuncintisana leqembu eliphezu kwengalane yemiklomelo ngoba kalijonganga kuphakamisa inkezo lonyaka. Nangu uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uNdlovu uthi yena uyamangalisa ukuba kukhona abantu asebekhuluma ngathi umlando wakhe lonyaka ngokuphakamisa isicoco ikanti wona ngokulandela izinqumo ezathathwa imuli iqembu le-Highlanders eyokuba leli qembu lidlalise abafana abancane abakhulele kulo ukuze kuvuselelwe isiko leqembu. UNdlovu utsho lokhu ngoba kukhona asebesola ukudlala kweqembu lakhe asebefuna lihle lincintise ukuphakamisa isicoco lonyaka kodwa yena uthi ulandela lokhu okwavunyelwana ngamalunga eqembu njalo ukuza kwabalandeli ngobuningi enkundleni kutshengisa ukuba basendleleni eqondileyo labafana bakhe.
It's not my decision. It's a decision that was taken by a family Highlanders. And we are just trying to put that into practice now. And as we go, we also consult stakeholders who would equal up as a mere corner, equal up as an ancestral corner, Sisna would take lunch and look.
Iqembu le-Highlanders lisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars. Ngempela viki yezayo iqembu lebhoso lizavakatshela esigodlweni iHarare ukuyadlala neqembu leHarare City ngomgqibelo. Imidlalo yeviki lethumi lanhlanu kodwa izabe iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona eleChicken Inn kuthi eminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leLeyata, iqembu leRentals lizadlala leNikrut kuthi iqembu leFC Platinum lizanqikelana leShapane Mine. Ngesonto iqembu leCapes United lizemukela eleMutare City, iqembu leChapungu lizadlala leZPC Kariba, iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leNkezi Platinum kuthi iqembu leTriangle United lizadibana leDynamos. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathuka izinduna untungamili Nkomo Lilali.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.